chokwadi ndingati nharaunda dzidzidzo dziri kunyanya kuchipinge mawadhi mazhinji mvura yanga isinaya yakatanga musi wechishanu vhiki iri yatapedza iyi ichienderana nemafashanu ane chekuita necyclone Eloys. Ndakamboita zvemangwe mafashanu anga ari ecyclone Shalani kutanga kwegore ndokunaya kwanga kuchiita mvura yanga ichibva nedivi rekumozambique. Mvura iyi yanga ichinaya iine dutu. Payanga ichinaya mvura zhinji yanga isingachasingi pasi nekuti yanga yanaya nguva zhinji saka yanga yakuerera.
Zvii zvakaparadzwa nemvura iyi vamadhuku?
Dzimwe nharaunda dzedu dzemuchipinge dziri kunanangaoni nzvimbo zhinji kunyanya nematoilets akanyura pasi atoti mablack toilets then zvikoro zvakati kuti zvaibva matenga emaclassrooms zvakafanirwa namount cylinder green valley nekwana mapungwanya then migwagwa yatinoshandisa kufamba yanga ichiblokawo nemiti dzaidonha murod. Nzizi zhinji dzinoendesa mvura kunana save dzanga dzazara zvekuti tine vanhu vakatoshayika vakatamika vakafane kuda kukrosa nzizi idzi. Saka ndo situation yatinayo kuno kuchipinge asi chipinge nechimanimani dzakanyanya kuafektwa nedambudziko dzaranga zvaro.
Saka vanhu vari kukanganisirwa mishava vari kubviswa here mumisha yavo nokuti turikuona kune mamwe matunhu vanhu vari kubviswa vachinogariswa kune dzimwe nzvimbo dzakasununguka.
Tinangoti pakatanga kuuya mafashanu ecyclone Shalani muchipinge takawana wadhi regaragara ranga rine nzvimbo mbiri then ndo zvangasvika zvokuchimanimani. Kuchimanimani vakatomboendesa vanhu kumaevacuation centers iwavo. Kuchipinge vanhu vakazoenda kumaevacuation center mvura payanga yakuramba ichiwanza nekuti pakauya cyclone Shalani haina kuzonyanya kuwanda saka vamwe vanga vakuti haiwa hatiende kusvikira mvura yacho yauya. Saka nzvimbo dzemaevacuation centers dziriko ende kutori nevamwe vanhu variko. Hurumende yakazotaura kusvikira zuro vachiti no vachabatsira veruzhinji vakawirwa nematambudziko edzimba dzakabva matenga kana zvimbuzi zvakanyura. Saka pari zvinhu zvatiri kuedza kuitawo kuti titore humbo hwevanhu vakati kuti vakawirwa nedambudziko irori. Ndingangoti sekutaura kwandiri kuita nemi taane vanhu vakawanda vari kunyoresa mazita tichitorawo mapicha dzimwe nzvimbo dzanga dzisichafambiki nenyaya yekuti dzakavharwa marodhi adzo kana kuti vatinoshanda navo isusu vanga vane mafoni anga apera moto nekuti magezi kune nzvimbo dzakati kuti anga aenda.
Saka munofunga kuti imhuri dzingasvika uwandu hwakadii dzakakanganisirwa misha nemafashamani?
Chekutanga ngatara nenyaya yemarufu patakatanga taifunga kuti zvinhu hazvisviki vakadaro. Tine vanhu vatatu vakashaya nekunyura murwizi ndiyo namba 1. Namba 2 dzimba dzakanyura chaiti vadzinyuswa nemacancellors kana maMPs vachiendesana naye kumatraditional leaders. Kuchipinge pane marecords anditori nawo pano ndichitaura nemi tine misha dzinosvika kuma400 dzakadonha kana angave matoilets kana kuti dzimba dzakabva denga. Ndo dziri kuona muchipinge muno asi ichitori mastatisa yamashona kuya ari kuramba achiuya. Kuchimanimani akawandisa sandapirwa mastatisa asi anopfuura chiri kuchipinge 300 anotopfuura kusvika kuma500. Saka tingati idambudziko rakanyanya rakatoitika.
Saka iye zvino mvura yamira here kunaya kana kuti ichiri kunaya?
Tingati yadzikira nekuti patanga tichipihwa zvinhu zvanga zvichibva kunana mazvikokota vemeteorological services vaiti ivo yaifanira kunge yakapera musi wesvondo. Nhasi tiri musi wechipiri ichiri kunaya imwe kune dzimwe nzvimbo asi yadzikira zvakanyanya zvekuti kwakutimobuda zuva imwe mvura. Patanga tiri paweekend apo musi wefriday saturday sunday nemangwanani emonday yanyatsonaya zvakanyanya zvekuti vanhu vanga vasingakwanisi kubuda kunze. Zvinezvi nzvimbo zhinji dzanyarara kusina mvura saka tinofungidza kuti yadzikira uyewo taane humbo hwekuti inenge yaenda asi nekuda kwekuti zvimwe zvanga zvitaurwa nevemeteorological se zvaita nge zvazotisiya nei paduku tichineka kutya kuti zvinoita zvange mvura yasati yaenda.